Ma Green Machine aiswa mugungano rimwe chete nezamalek yeEgypt au ali Tripoli yekuLibya pamwe neUSM auja yekuAlgeria makundano ayo asara zvikwata gumi nezvitanhatu zviri kurwira mukombe mukuru uyu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichabudirira kuenderera mberi nemakundano aya ayo achapera musi wa5 mbudzi apo pachatambwa mutambo wechipiri wefainari. Chikwata chavangatye mugungano iri iZamalek yeEgypt iyo yakatora mukombe uyu kanosvika kashanu. Vanoongorora zvemutambo wenhabvu vanoti Capes United haina chekutya muzvikwata zvavapiwa sezvo kusvika pavari pari zvino kwaratidza kuti vanokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo. Mushure mekubudisa shumba yeTP Mazembe, vatsigiri vemakepekepe vane chivimbo chekuti maGreen Machine achadambura zvikwata zvavapiwa izvi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti gungano iri harina kunyanyooma vachiti ivo maGreen Machine anongoda kukunda mumitambo yavo yese yepamusha kuti vaenderere mberi nemakwikwi aya.
Kupreswa Capes United harina kuoma, chingodikana tingohwina magemu ayakuti qualify kuenda kunext stage. Ndaona vachikwanisa kukunda koza Capes United tomira naye tovimba naye.
Mumwe muteveri mukuru weCapes United vaPhilip Muswe vanoti vaitovhunduka dai vanga vachitamba neBarcelona kana Real Madrid kwete vana Zamalek au Ali nana USM Alja. Mumwe mutsigiri weMagreen Machine vatendai mushangwe vanoti zvikwata zvapiwa zviri kutotya makepekepe mushure mezvavakaita TP Mazembe.
Hapana timu yemuAfrica dziri kutotya kuti timu iri panamba 45 inorova timu iri panamba 2.
Mitambo yemagungano eCup Champions League iri kutanga musi wa12 Chivabvu apo Capes United inofarira kutanga nekukunda apo vari kusangana neAl Ahly Tripoli kuLibya. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEmmanuel Msonza vanoti maGreen Machine anofarira kukunda kana kuita mangange mumutambo wavo wekutanga uyu kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Asi vaMsonza vanoti vari kuona Capes United ichikwanisa kuita izvi apo ichashanya kuTripoli.
Ndiri kuona seboys zedu chipolopolo Capes United rau inokwanisa kunohwina kana kuita mangange.
Vanoisa mari muchikwata chemakepekepe vaFarai Jere vanoti chinangwa chavo ndechekukunda mugungano iri nekusvika mumakota fainari emakundano aya. MaGreen Machine akasvika munharaunda yemagungano aya mushure mekubudisa TP Mazembe kuDemocratic Republic of Congo iyo yakatora mukombe muAfrica uyu kashanu uyezve pari zvino ine mukombe weCup Confederation Cup. Makepekepe ari kutarisira kuita kana kudarika zvakaitwa neDynamos iyo yakasvika mufinari yeCup Champions League muna 1998. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.